Ongororo yaitwa neStudio 7 mudhorobha reHarare inoratidza kuti zvitoro zvagara zvichizikanwa zvinotengeswa mauniform, marokwa anopfekwa nevari kuprimary ari kutengwa nemari iri pakati pemadhora 10 nemapfumbamwe kusvika kumadhora 25 nemashanu ekuAmerica. Vari kusonesa marokwa echikoro mamwewo vari kushandisa mari iri pakati pemadhora masere kusvika pamadhora 10 zvichienderana nechikoro. Majuzi ari kutangirawo pamadhora 10 nemasere kusvika kumadhora 30, asi vari kunorukisa vega vachitiwo vari kushandisa madhora 10 chete. Mabhachi echikoro kana kuti mablazer ari kutengwa nemari inopfuura madhora 45, asi vari kusonesa. Mabhachi echikoro kana kuti mablazer ari kutengwa nemari inopfuura madhora 45, asi vari kusona vemabhizimisi madiki vari kuda chidimbu chemari iyi. Mumwe wavabereki anga achisonesa mauniform ndivaviki chinoda kufa, avo vati blazer remwana wechikoro muchitoro cheNB ranga richiita madhora 50 emari yekuAmerica, asi vakwanisa kusonesa nemari iri pasi pemadhora 25.
Mauniforms ari kudhura zviya zvekuti unoshaya kuti vana achadzokera kuchikoro here. Ukaenda kwaNB unonosvika uniform yavanogona kuwana blazer remwana wechikoro richinzi $60. Kunosonesa ukwanisa kusonesa neless than $25. Saka takutongoti kusonesa ndo yatongova ngoma ndiyo ndiyo. Zimbabwe yedu yashata. Kurarama kwacho kwakaoma neback to school.
Vano vakatene vatiwo mari yekutenga mauniform evana vavo vaviri vari kunotanga zvidzidzo zveprimary kuzvitoro zvavakapiwa nechikoro kuti ndiko kunotengeswa mauniform yanga yakawandisa zvakanyanya, izvo zvazoita kuti vaite zvekusonesa.
Nah, mauniforms adhura. Taimatenga muNB nema$12. Now after $18 achatengeke akudhura. Zvitori nani titi yekusonesa, nokuti kunosonesa vanoita $3. Hazvina basa kuti primary level kana secondary level.
Amai Memory Sosera ndeumwe wavari kusona mauniform. Vaudza Studio 7 kuti bhizimusi ravo rasumukira zvakanyanya kubva zvataurwa nehurumende kuti zvikoro zvave kuvhurwa.
No, at least zvinenge zvange zviri nani, nokuti haa mazuva apera zvinhu zvazvisina kumira mushe, but nekuvhurwa kwavaitwa zvikoro kabhizinesi kati sumukeni.
Amai Violet Dzikiti vari kutengesawo mauniform ekusona ava vatsigirawo kuti bhizimusi riri kufamba.
Ikwe zvinezvi kubva pakataurwa deti remusi wa7 haa taakutombotengesa isire mauniform zvaakutiitira zviri nani, taakutogonawo kutenderedza mari.
Mai Dzikiti vatiwo vanotarisira kuti kunyange pachazobuda maresults vana vegrade 7 vachakwanisa kutengesa mauniform akawanda. Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vakaomerwa zvakanyanya nekugadzirira zvechikoro. Vamanyanya vati dambudziko guru kushomeka kwemuhoro, iyo vati iri kuramba ichidzika zvinhu zvakadai semauniform zvichikwira mutengo.
Maparents havana mari mumisha umu, mari iri kunetsa kuwana. And then school uniforms hatikwanisa kuitarira in isolation, inyaya yerubatana batana zvakare nenyaya yemaschool business zvakadaro, but economy yedu haichakwanisa kubhadhara mawages angu vasa kuitira kuti maparents aite chesa for education.
Vamanyanya vati kunyange hazvo vamwe vari kukwanisa kusonesa mauniformu pachinzvimbo chekutenga muzvitoro, pane vamwe vari kutokundikana zvachose kana kutosonesa kwacho. Hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichange zvichivhurwa musi wa7 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.